manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 6 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovhura zviri pamutemo imwe kambani yekugaya simbi kumvuma vachiti ichasimudzira upfumi asi vamwe vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Vamwe vakuru vekanzuri yeBikita vopomerwa mhosva dzeuori. Nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pane vamwe vane michato yechikiribidi muSouth Africa yekonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura kutanga kushanda kwekambani yezvicherwa yeJinson Iron and Steel kana kuti DISCO iri pasi pekambani yekuChina yeTsingshan Holdings iyo yakapiwa mvumo yekuchera mangura negoridhe kugomo reManize kumvuma kumashonaland East. VaMnangagwa vati kambani iyi ichavhura mikana yemabasa akawanda kune veruzhinji uyewo vatenda zvikuru mutungamiri weChina vaXi Jinping nehurumende yavo nerutsigiro rwavati vari kuwana kubva kuChina pasi pechirongwa cheWin-Win Beijing Consensus Reform and Opening of the Economy Policy. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvicherwa dzinoti uku kupedza nguva nekuunganidza veruzhinji pasina chinozobuda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe mafungiro avo.
Manizi haisi kuzorapa chirwere chatinoti resource case chiri muZimbabwe chekuti wanu nemafashawa emanatural resources haasi kushandura ugaro hwevanhu. Tirikuona kuti vanhu kana pachiitwa launch emaprojects akadaro panovimbiswa mabasa akawanda, panovimbiswa development. Asi kutaura kunoku titori nemhuri dziri kuzhamba kumanhuze ikoko vari kuda kutamiswa ende kutamiswa zvechisimba kuti munofanira kuti mubve pamunogara ipapo papiwe kumaChina. Pane zvekare dambudziko rekuti maproject iyoyo vanhu vekumaEast vari kutiwo mamwe maresources acho muda kuatora across the boundary yemaprovince iwawo, but senda yacho yeproduction inenge iri kuMidlands province. Saka hapana kuitwa consultation yakakwana yebenefit sharing kuti pasave nekurobha imwe province for the benefit of another province. The same way yavakaita manegotiation nemarange diamonds emacoal mines ari kuhange, tinotarisira the same result yekuti resource yenyika inenge ichingopera. Vachapiwa mabasa vanenge vachipiwa maslave wages. Hurumende yedu haiprotekti vashandi veZimbabwe. Saka kana pakadzipawa 100,000 mabasa, mabasa eunhapwa yekuti vanhu vanenge vachingoti tingaitei, asi hurumende yedu haisi kukwanisa kuprotekta kodzero dzema black workers vari kushandira maChina.
Ko ivo vatanzwa vaMnangagwa vachitaurawo kuti mabasa achauya neuwandu, pataurwa mari dzakakura chaizvo zvekusvika kumabhiriyoni uko. Zviri kumboitika here mune mamwe maprojects anomboparurwa seiwaya?
Hakuna province kana kuti mine project yandiri kuziva inini ine vashandi vari kutambira mari inovafadza uye vari kupiwa mapackage akaita sehealth education. Hakuna zvakadaro, vashandi vazhinji vari kukwangwara. Saka hatisi kuti titi mutungamiri wenyika havasi kutaura chokwadi, tingade kuti titi isusu vapeiwo gore kana makore maviri tozodzokazve pahurukuro iyo takubvunza vashandi vanenge variko kuti muri kumboshanda sei, muri kuwana mari, muri kubatwa sei nemachina. Asi ini ndinoti handisi kutarisira kuti project yesteel iyi ichange yakasiyana nemamwe maprojects ese emining muzimbabwe ari kuratidza chatinoti resource case munyika.
Vanga vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Vamwe vagari vekubikita vanyorera kanzuri yavo tsamba vachinyunyuta vachida kuti imise kupa mabasa kukambani yebikita Anyanya Private Limited, iyo inonzi kambani yemukuru webasa mukanzuru vaPeter Chivi, pamwe nemukuru mubazi rezvemari vaNeva Mavuna. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vanoti vakuru ava vari kuita hori vachipa kambani yavo mabasa ekanzuru akaita sekuita bhizimusi rekuchengeta mhuka, kupaka kwemota pamwe nekuita mabasa epamaloji ekanzuru. Mutauriri wesangano rinomirira vagari reBikita Residents and Repairs Association vaMark Mutengani vati vakuru vekanzuru ava vari kuita hori nekanzuru yavo vachitora mari yevagari. Vaenderera mberi vachiti mwedzi wapera kanzuri iyi yakapuwa mari inosvika madhora zviuru makumi maviri nemaviri ekuAmerica kana kuti 22,000 yekuita musangano paloji yeBikita Hanyani iyo yaimbova yekanzuru.
Yes, ichokwadi isu vagari takaita gwaro katakapa chief executive officer, tikapawo minister, tikapawo revenue minister wedu wemasvingo pamusoro pekambani inonzi Bikita Hanyanya Investments. Vapumbo watakatsvaga isu vagari kambani ndeva makanzo bosses vari tsvira kambani vakipa mabasa mukanzo kusanganisira kuklemba mota yakurana pambudzi lodge ndiyakunzi yada kutora vashandi ndiyakuita implement agent wekanzo yakurana na conservancy commercial entity ese kanzo akurana ndi ada kurana ne kambani iyoyi.
Vamavhuna varamba kutora ne studio 7 vachiti inyore mibvunzo kukanzuru vakuru vayo vagozopindura. Asi vachibve vati kambani haisi yavo navamavhuna asi ndeye kanzuru iri kuita basa rekugadzirira kanzuru mari kunyange iyo iri kubhadharwa nekanzuru imwe cheteyo.
Chokutanga ndechekuti kambani inonzi Bikita Hanyanya yakagadzirwa nekanzuru yeBikita Radicans saka ino muridzi wayo 100% ownership ndeyeBikita Radicans ndozviripo.
Kunyange vachibve varamba kuti iyi haisi kambani yavo, gwaro rekunyoresa kwekambani iyi kuhurumende riri mumaoko estudio 7 rinoratidza kuti kambani iyi ndeyavo navamavhuna. Mugwaro iri rakaitwa musi wa3/10/2021 vachibve vane zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemashares kana kuti 50%. Vamavhuna vane zvimwe zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Mune imwewo nyaya, magweta evagari vemudhorobha remasvingo nhasi vanyorera tsamba kukanzuru vachiti imise misangano yekutora pfungwa dzevagari pachirongwa chekugadzirira bhajeti regore rinouya, vachiti havana kupiwa nguva yakakwana kugadzirira. Vachimirirwa nemagweta ekwamutendi muDC and Shumba Legal Practitioners, sangano revagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA yati kanzuru yakavaziisa zuro manheru pamasaisai eWhatsApp kuti misangano yekugadzira bhajeti inotanga nhasi, izvo zvaita izvo zvisiri pamutemo. Muzvare Isabel Moyo vanga vakamirira magweta evagari vati vakatumwa nemura kuti vaimise chirongwa ichi.
Ichokwadi tapiwa mainstructions nemura kuti tinyorere kanzuro. Maissues atareiza musamba iyoyo ndeanotevera. Yekutanga ndeyekuti kanzuro yapa vagari vemasvingo short notice to these meetings. Nemadeoti sangano rufamba kuitwa na 5 nhasi, iyo invitation yakaenda nezuro kuma 6 kuva. Saka vemura vanga vane maonero ekuti notice idiki, vagari nzvimbo vanofanira kupuwa nguva yekuti vaverengewo budget racho kuitira kuti vawanewo kuitawo macontributions avo.
Mukuru webasa mumura vaanoziva muguti vati zvakaitwa nekanzuri kuchikora kodzero dzevagari.
Chaita kuti titore danho iroro inyaya yekuti havana kuinvita, havana kukoka vagari kumisangana iyo yose vachishandisa nzira dzinofanira kunge dzichitevedzerwa.
Asi nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu dzinoti zvakakosha kuti makanzuro ataure nevagari nezvebhajeti kuitira kuti pasazaitwe hori uye kuti vanzwisise zvinofanira kuitwa nekanzuro mukuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemabhini nezvimwe zvose zvinobhadharwa mitero. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Vamwe vagari vemumusha weGlenview muHarare nhasi vasvitsa gwaro renyunyuto kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume mushure mekunge mumwe mudzimai anogara mumusha uyu, amai Estina Swaba, vasunungukira muchimbuzi chekiriniki yekanzuru paGlenview Polyclinic musi wechipiri svondo rapera. Amai Swaba vanoti vakoti vepakiriniki iyi vakaramba kuvabatsira vachiti vaifanira kuenda kuchipatara cheSalim Gabe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murume waamai Swaba ava Blessing Chaodze Moyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvakaitika.
Vari nani kuti mwana izvezvi ari kuHarare hospital zvamai manje ndabvako masikati mahwani but handiti kufara izvi ndikumira maexpenses ese every day ndikutravhera kundo Harare hospital neinei zvese handitika ndikumira maexpenses iwayo ese inini handitika paku pacho nezuva chacho ndakatorobva kubasa handitika ndichifanira kuenda kubasa but ndinhawai kuti ndinhawai dzipi idzodzo.
Mumwe mugari wemumusha uyu zvakare ari nhengo yecombined Harare Residents Association, amai Joylin Nyachuru, vati zvinosuwisa kuti vanhu vari kubatwa neseri kweruoko muzvipatara zvekanzuru.
Pakutaura kwatakaita namai vemwana vanoti vakasvika pachipatara vachiti vave kuda kusununguka vachibva vanzi mwana wenyu ndewechi5 vachiita kuti tikusunungutsei panapa, ndobva vati tipei makadzi edu tiende kuHarare hospital. Nesi akaramba akabata makadzi avo vachibva vatoburiswa mulabor ward, zvakazoita kuti vapinde mutoilet vachibva vasunungukira imomo.
Mugwaro rakasainwa nevagari vanodarika chiuru nemazana matanhatu, vagari ava vati zvekushungurudzwa kwemadzimai paGlenview Polyclinic zvave nenguva yakareba zvichiitika.
But it seems havanenge vasingatiteerere. Of course vari kutiwo manesi avo mashoma, but handicho chikonzero chingaita kuti madzimai akazvitakura abatwe unhapwa nekuti manesi ave mashoma. Uye vari kuti mari yavo haisi kuvakwanira. Muno munyika hakuna munhu ari kukwanirwa nemari yaari kuwana, but zvanguva zvoti tishandise mwoyo nerudo nekusevha macommunities edu.
Zvinonzi vakoti vakati vainge vasingakwanisi kuvabatsira nekuti vaida kuzvara mwana wechishanu, vachiti kirinika iyi inobatsira vanhu vanozvara mwana wekutanga kusvika pane wechina chete. Izvi zvatsinirwa nemukuru wevakoti mumakirinika nezvipatara zvekanzuru, Matron Pepechwa Kaseke, avo vati
kune polisi inoti grandmother parisiti inoendeswa kuhospital. Maprotocols akaiswa because zvinenge zvichizivikanwa kuti kana wabara vana wakawanda zvinogona kuitika. Anogona kukasika kubuda, unogona kuita macomplications, chibereko chinogona kuregera kucontracta, upedzera wakubleeda nezvimwe zvakadaro. So if you look at the protocols, kazhinji kacho dzinoti you can transfer. Saka I think ndo zvakaitika, although pane zvimwe zvinenge zvichida kuzotara.
Vamafume vatambira gwaro iri vakati vachaongororwa kuti zvakafamba sei.
Tine nyayawo futi yekuti tibetsere mwana azvarwa nhasi, tamuwanira mapampa, matauro veBronte Hotel inova hotera huru, vatipawo machira mapilo nemashitsi nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti mai nemwana vange vachivata vakatambara ramanheru, iye mai nemwana vari mukondisheni iri kunzi iri nani. Saka tinovagamuchira muguta reHarare saresidensi chero havo vazobarwa panzvimbo isingafadzi asi iresidendi yakangofanana neni, yakangofanana newe.
Vati vanozviziva kuti pamabasa pana vamwe vasingashandi nemazvo, asi vakati chakakosha ndechekuti kanzuru yatambira zvakaitika uye yave kubatsira mhuri iyi.
Nyaya yakadaro kana yaitika taita zvataita izvi, tiri kubetsera mai vacho, tiri kubetsera mwana muchipatara, toita kuti vadzokere kumba vange vakadaro. Tichirangarirawo kuti iye mukuru wedu Jesu Kristu haana kunyatsozarirwawo muhospitari asi akatiponesa tose. musikana yeye anogona kutozoya unditsiva kuita meya ipo pana.
Vati okanzuru yavo ine dambudziko rokushomeka kwevakoti mumakirinika nezvipatara zvaye zvese, uyewo vakurudzira hurumende kuti ibatsire kanzuru nemari kuti ikwanise kupa vagari utano hwakanaka. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu mumakirinika ekanzuru iri kuongororwa nedare reparamende, iro rinotarisira kubudisa ongororo yaro munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rinopokana nemashoko akaburitswa negurukota zvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri pakati pevanhu vekunze vari kuwana michato yechitsotsi kuti vakwanise kuita magwaro anovabvumidza kuve zvizvarwa zvenyika iyi. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vanoti zvinozivikanwa nevanhu vose kuti kune uori hunoitwa kumahofisi ebazi rezvemukati menyika, uye zvizvarwa zvedzimwe nyika dzisiri Zimbabwe zvakawanda ndizvo zvinozivikanwa kuti zvinoita michato yechitsotsi iyi. VaMotsoaledi vakazivisa kuti bazi ravo riri mushishi kutevera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvavakati zviri kuwana michato zvechitsotsi kuti zvikwanise kuwana mukana wekuve zvizvarwa zvenyika iyi. Vakati wokubvandira gore rino, vakwanisa kukanzura michato yakadai inosvika mazana mashanu nemakumi mashanu nemitatu, kana kuti 553, yakaitwa zvechitsotsi. Gurukota iri rakatiwo zvimwe zvizvarwa zvekunze kwenyika zviri kushandisa mapasipoti echitsotsi, vachiti magwaro anoda kusvika kumazana maviri kana kuti 200 akatoferefetwa akamiswa kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi remukati menyika muSouth Africa. Katinzwe hurukuru yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwataura navamutsvaledhi uhwohwo urongwa hwagara huripo. Vanoziva kuti vanhu vekuHome Affairs vazhinji vanotengesa mapepa. Haizi nyaya yevana veZimbabwe kana kuti vanova kupi. Inotori nevanhu vava vakawanda vanozviita vanobva kunana Nigeria nekunana Pakistan kumbokweso uku. Vanhu vakawanda vanga vagara vachiita nyaya idzidzi zvinozivikanwa. Uri hunowanikwa mudepartment yemuHome Affairs nevashandi vemo kusvikira kunana minista. Ndosaka takaona nyaya dzakafana nedzana Bushiri tichinzwa nokupinda kwamaGupta brothers kunotoinvolva iwo maministers emuHome Affairs chaiwo.
Saka dambudziko irori munoonawo richibata zvakadii vana veZimbabwe, nekuti tiri kuona riri kupomerwa vabva kure.
Tatoona nepasendimendi yavataura kuti vavaona vanhu 553 vane michato zviri pamutemo vabva vaita nemazita evana vekuZimbabwe. Ndo zvisina kunaka izvozvo zvekuti tiri kuona kuti minista vari kuda kutora nyaya dzisingafaniri. Vana veZimbabwe havazivikani nemichato muno. Kana pane vanozviita handifungi kuti muSouth Africa yese vanosvika 10 vakaita muchato usingashandi. Kana vatochata muno vanenge vatochata zvechokwadi. VemuZimbabwe vanogara vasina kana vasina mapepa acho kana kuti vongowanawo mapemiti anongoitwawo kuti vanenge vabatsirwa chete. Noti zvemichato havazvifariri nekuti vazhinji vacho vanenge vane madzimai avo. Saka izvi zviri kutaurwa naminista zvatanzwa zvichitaura kuti vachitopomera vana veZimbabwe kuti taona kuti vana veZimbabwe navo vane mhosva izvozvo hazvitombotifadzi nekuti nhema. Zvinoneta kuti vanhu vari vanenge vari pati simba vaakutanga kunyepa kana nenyaya yekuti varoda kuita sei. Varoda kumhanyisa nyaya yavo iri kukoti voita kunge vana veZimbabwe vauya vakavaita mhosva dziti.
Saka izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe magariro avo muSouth Africa?
Magariro avo angagara asina kutonaka kubva kare. Saka izvi zvinongoita kuti vanhu vabva vavatarisawo nemeso asina kunaka.
Saka imi sesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa, mune matanho amuchatorawo here ekuchenura?
Nekuti tinotori nenyaya iri pakoti yei tatoratidza zvikuru kuti aiwa zviri kutaurwa naminista izvi inhema.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Mumwe mwana nemakore 15 ekuberekwa nekutenda hwaramba wekuNorton anonzi Nebepa Naure H Metro akafa achisununguka mwana kune imwe kirawa yemapostori kuBikita. Izvi zvinoteverawo kufa kwaAna Machaya kwaMarange gore rapera, uye mumwe mwanasikana aive nemakore 15 Febi Manyati akafa gore rino kwaChiyadzwa ari mumaoko emumwe muprofita. Rufu rwanokutenda ruri kuuya apo pasi rose ratarisana nekucherechedza zuva remwanasikana svondo rinouya. nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana uye vachishanda nesangano reMTC Educated Girl amai Lucy Chikowero vanoti vari kunetsekana nekufa kwevana vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Idzi inhau dzinotibata zvakanyanya dzatinoshuvira kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuwanikwa ichipindira ichishandisa mitemo bumbiro dzva riya rakapasiswa risingabvumidzi kurodzwa kwevana vadiki vari pasi pezera re18 years. Asi tichitarisa zvakare tiri kuda kuti chinoitai zvaibvira hurumende yedu vapanisha vanhu vari kubata vana zvakanyanya.
Imi sesangano rinoshanda nevanasikana munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, mungati zvii zvamuri kusangana nazvo mukushanda kwenyu?
Kubva munguva yecovid tiri kuwana paine vana vakawandisa vakawanikwa vachibata nhumbu, vamwe vachidrop out of school. Zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanya. Tikatarisa mugore rapfuura oro 2 takawanikwa tine nyaya dzaana Machaya akawanikwa zvakare achifa achisununguka. Idzi inyaya dzinotishungurudza dzekuti sevabereki tisingatotarisi kuti maorganizations tiri kufanira kunge tichichengetedza vana vadiki, tichikwanisa kunge tichivaprotekta. Ende zvakare kana munhu achinge awanikwa abata mwana ngaasungiswe. Kana varodza vana, ndikukurudzira kuti dai vabereki kana vemunharaunda ngavakwanise vachienda kunoripota and mapurisa anga achitora matanho, because vana vacho vari kuita nhumbu vati wandei. And izvi zvinhu zvinotikatyamadza zvikuru and zvinoda kuti zvigadziriswe.
Tinoona kuti mune mwana ane chirongwa chaainacho chekuedza kuti vechidiki vapinde munyaya dzemitambo munharaunda dzakasiyana-siyana. Munoshanda muri kupi uyezve zvii zvamuri kuita?
Tinoshanda tiri kunzvimbo yemhondorongezi zvakare nenzvimbo yechimanimani. Kuchimanimani musi wa29 tichange tiine tonamendi yevanasikana yekupemberera zuva revanasikana pasi rose rakasetwa neUnited Nations kunge richinge ririko musi waOctober 11. Pari zvino mwanasikana wangu achazenge ari speaker kuUnited Nations musi wa11 pazuva iri achitaura nyaya dzevanasikana vanoshanda navo kuchimanimani nedzevanasikana pasi rose. Chikuru chaachazenge achisimudzira ikoko inyaya dzekuti vanasikana ngavawanikwe vachienda kuchikoro uye vawanikwe vachitamba mitambo yavanoda.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana uye vachishanda nesangano reMTC Educate a Girl amai Lucy Chikowero vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuThailand anoti pane mumwe murume anga aine pfuti auraya vanhu vanosvika 30 kusanganisira vana vadiki 23. Vana ava vanga vari pachikoro chevana kana kuti child care center. Mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUnited States Agency for International Development amai Samantha Power vari kuUkraine, uko vari kutaura nezverubatsiro rweAmerica kunyika iyi runosvika madhora mamiriyoni 55 kana kuti $55 million kubatsira kugadzirisa pombi nezvimwe zvinodiwa kuti dzimba dzidziye munguva yechando. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kushushikana nedanho rakatorwa nedare remakurukota nemusi wechipiri rekupasisa bhiri rakanangana nekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo reElectoral Amendment Bill 2022. Bato iri rinoti veruzhinji kusanganisirawo navo havana kupiwa mukana wekuti pfungwa dzavo dzinzwikwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato iri muzvare Ellen Shiriedenga pamwe nenhengo yevechidiki mubato rezano PF Alex Gakanje. Tatanga nekubvunza muzvare Shiriedenga kuti zvii zvavari kupokana nazvo panyaya iyi.
Isisu sebato tagara tichiti tiri kuda kugadzirisa mitemo inoinangana nezvesarudzo, ende izvi zvaiitwa necabhineti tiri kuona kuti hazvina kutevera gwara. Nokuti isiso ndisi ma stakeholders vacho. hakuna meeting yakashedzwa even iyo zeki kushedza mapolitical parties kuti tirikuda kugadzirisa mitemo yesarudzo. Hapana input yakabva ipapo. Even patange tibvunza vema civil society organizations, maorganizations akamira namai ana mayouth, maorganizations anotarisa nezvesarudzo. Navo hakuna consultation yakaitwa. Chishamiso ndochoti parliament vagara kune rimwe bill rake riripo rakaendeswa iko kune zesini. Saka pataibvunza maparlamentarians vakati mirira ikoko vaitoti aiwa kune bill riripo ratiri kudiscuss tiona kuti togadziriswa sei. Saka tirikuona kuti kune zvisingafambi zvakanaka ipapo. Ende even zvishoma izvozvo zvabudisa tirikuzvibvunza kuti zvabva kupi.
Timbonzwa kuna vagakanje vagakanje munoti
chandafarira ndechekuti kana muchinyatsotsanangura triple C munonyatsotsanangura muchiti sebato rinopikisa. Saka ichokwadi kuti vanongopikisa sekutopikisa kwavari kutoita ipapa. Ndaanifunga kuti mubvunzo wenyu wanga uri wekuti ivo vatsanangure kuti zvakaitwa amendment yacho vanoida here kana kuti havaidi. Amendment yacho yakanaka here kana kuti yakashata. Because kana variwo vanotaura nezvemareforms cabinet yobva yafamba kuti iite part of my amendments anova part of my reforms. Vari kuwirirana nazvo here zvakaitwa kana kuti havasi? Kana kuti vari kuziva here zvakaitwa zvacho? Amendment yacho yakaitwa vari kuiziva here kuti chii chaitwa? Tisati taenda kure, nekuti dzimwe nguva tingada kuti dai kwakaendwa kukaripa, dai kwakaendwa kuuzumba, dai kwakaendwa kuchiredzi, dai kwakaendwa kuhurungwe, dai kwakaendwa kwakati. Makore ese zvinosiitwa izvozvo nyika yese kunofambwa, asi vanongoramba. Zvakaitwa amendment iyi vari kuida here? Ndomubvunzo wandingangoda kuti kwavari vatipindure.
Regai tinzwe vachipindura. Muzvare yeshiri yedenga, hanzi hamuna kunyatsorova chipikiri pamusoro. Pindurai tinzwe mubvunzo.
ZANU-PF ngataure position yake ZANU-PF not kunzi kuda kunzwa zveTriple C. Of course tribato reopposition but a number it is to mbasa redu ndorokupikisa. It will be premature for us to say no bill iri tikuziva. Isusu hatisi kumboziva zvakuri mubhili ipapo. Zvatakambonzwa ndezve 30% women's quota munhukanyeve proof of residence nyaya yebhandorope kuti zvichirera chii. Hapana zvatinoziva. Saka you cannot say kuti isisu seTriple C topikisa bill iri, topikisa chinhu chatisingazivi. Isisu zvatiri kupikisa iprocess at this stage because hatisati tapinda mucontent yebill kuti toziva kuti zviri mubhill chii. Kana kuti maybe ivo vesezanu PF vakaconsulte, this is why he is not concerned about the process.
Regaitizvona
kana kusina consultation.
Vagakanje ndofunga mapindurwa, enderai mberi.
Oh, tinotenda zvikuru. Saka ndopanotangira dambudziko redu rekuti kana pachinzi pakaitwa 30% quota, saka havadi quota. Yaifanira kuitwa mapesendeji akadii? Because pane dzimwe pfungwa dzisina zvadzinobatsira pakuvaka nyika dzakaita sekuti hanzi toda kucorrecta process. Chekutanga chakaitwa nebill rinongotaura bedzi kuti munhu kuti arejiste kuvhota anofanira bedzi kuburitsa chitupa chake kana passport yake. Kare munhu anga achitarisirwa kunzi aburitse proof of residence. Handiti chechipiri, zvanzi izvo women's quota ivo mudzimai yasvika iyo pa 30%. Izvozvo chete pane here chiri kuitwa ipapo chisingawirirani navo chekuti nhasi vanogona kuenda kudaredzi mhosva kana kuti vanoenda kuhigh court vachinotaura kuti tibvisirewo zvakati. Ipapa vari kutotaura kuti tiri kupikisa chinhu chatisingazivi. Saka chavari kuramba chii? Zvinhu izvi pazvinoitwa izvi hazviitwe zvisina dare reparamende mukati. Hakuna mutemo unogadzwa munyika inoiyi zvisina pariamendi.
Muzvare shiri yedenga, pane chakaipa here kuti vanhu vange vachiwedzerwa zvakaita sekota yemadzimai nekota yemayouth? Naizvo zviri kunzi zvabviswa zviri mubhiri ramusati maono wenyu kuti rakamira sei?
Mukoma Jonga, kamusati taindira mberi. That level of arrogance on the part of ZANU-PF and cabinet iri kutidzosera mashure senyika. Yet bill iri nderevanhu. Tikatarisa even panyaya yewomen 30%. Iye dai angari mukadzi, you would understand where we are coming from.
Vagakanje, zvanga zvakaipei dai kuri kuti iro bhiri rapasiswa here rakanga raendeswa kune veruzhinji?
Mukoma, according to constitution hapana pandakamboona panotaura kuti mutemo unogadzirwa muchinvolva triple C. Mutemo unogadzirwa muparliament. Mutemo haugadzirwa papress conference. Kana vakataura zvinhu zvinomwe vari kuofisi kwavo haasiriwo magadzirwo anoita mutemo unonzi legislation pachirungu.
Vanga vari vechidiki vebato rezanu-PF Alex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, muzvare Ellen Shiriedenga. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare ne Studio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. nasi apo tiri kuita hurukuro nemadzimai nezvemabasa ekusimudzira namunyaya dzemabhizimusi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino Gumede Saidi.